TC. Mangwanana kana kavateereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu kubvumbi 18/2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende iro rine nhengo dzezano PF dzakawandisa rakavhota richitambira Patriotic Bill iro rakanangana nekuti ive mhosva kune zvisvaro zveZimbabwe zvinenge zvashorokodza kana kutaura zvakaipa pamusoro penyika yazvo. Meya veHarare vakambenge vamiswa basa vaJacob Mafume vanodzoka pabasa zvichitevera mutongo wakapiwa nedare pamusoro nemuvhuro wekuti gurukota rezvekutongwa kwematunhu pamwe nekanzuro yeHarare vasagadza mumwe meya pachigaro chavo. Vaive mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanotambidzwa mubairo weFab Elizabeth Valesky uyo wakapiwa gore rapera ra2021 nesangano revashandi guru rekuNetherlands reFNV. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Reparamende iro rine nhengo dzezano PF dzakawandisa nemuvhuro rakavhota richitambira Patriotic Bill kuti rive mutemo. Bhiri iri riri kushoropodzwa nevamwe vanosanganisira vanopikisa hurumende pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti rakanangana nekuti ive mhosva kune zvisvaro zveZimbabwe zvinenge zvashora kana kutaura zvakaipa pamusoro penyika yazvo. Kupfuura kwebhiri iri mudare reparamende paive kureva kuti rave kuenda mudare reSenate uko rinotarisirwa zvakare kuti rinopasiswa sezvo bato riri kutonga rezano PF rine nhengo dzakawanda zvakare ikoko. Kana bhiri iri rapasiswa nedare reSenate rinenge rave kumirira kusainwa nemutungamiri wenyika kuti uchive mutemo. Nhengo yeparamende yakazvimirira vachimirira Norton Vatemba Muliswa ava nove mumwe nhengo dzeparamende dziri kupikisa bhiri iri vanoti nyika iri kupedza nguva yakawanda nezvinhu zvakaita sePatriotic Bill iyo nyika ichitsva. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kufunga kwangu amwe mabhiri atiri kupasa muparamendi aongorore mararamiro evanhu mutemo unenge uchidzvanyirira vanhu. Kwangu neposa yanga iripo aipa ikasvikanzi yabviswa asi nerusere wayonza nePatriotic Bill inobetsere chii pamararamiro evanhu? Waudzvanyirwe kune vatema nevatema. Saka ndifunge kuti zvinotibetsera tofange tiona kuti konyika ingabude sei munyaya dzenhamwedzi kuti vanhu vange vachigona kurarama. Ndezvipi zvavangaite nyaya yeuori chii chaari kuita nayo? Nekuti tine zvicherwa zvakawanda. Hurumende mukona auditor general achitaurawo kuti kune mari dzakawanda dzichifamba nenzira chaya chayo. Inyaya inofange ichiiswa pamberi kuti tikapedza uori. Zvemasanction zvotaurwa izvi. Masanction anogona kubviswa kasi kana pachine uhori nekuba. Ava vanongotambura vana vasingangotambura nemasanctions. Vakutambura nenyaya yekuti havasunge vachiwana zvicherwa zvemunyika, magold, madiamond zvese izvi zvatinazvo.
Chii chamungati chaita kuti bhiri iri ribudirire mudare reparamende tichionawo kuti kune vamwe vakaitawo semi vari kupokana naro?
Zvinoonesa ndezvekuti manumbers eopposition mashoma kune kusangano rokutonga wezano PF. Saka chirongoita nharo dzakaita sei kwakunovhota ndo vanowana manumbers. Asi ndiri kushushikana nekuti hapana mutemo watiri kuisa uri kuvandudza upenyu hwevanhu mararamiro avo ende handizvo zvatogarira muparamendi momo. Kona mitemo even mastatutory instruments mitemo inoisa kuti hai chimusaite chakati haisi kukurudzira vanhu kuti vaite mari kuti vararame. Asi iyi hurumende iri kutsvaka chete simba. Izvezvi kune bill iri kuuya yemaNGOs PVO wani kune mutemo kana vasiri kuita zvine nemazvo vachiita money laundering handi vanosungwa nemapurisa. Anticorruption inosunga. Saka sei kuzounzwa umwe mutemo futi? Saka nyika dzakawanda hadzidi kupinda munyika inoita mutemo yakawanda inenge ichitanyirira kodzero dzevanhu instead of kuona kuti budiriro ndiyo inokosha pakuti vanhu vange vachigarisana zvakanaka munyika.
Saka chii chaakutarisirwa kuitika iye zvino tichiona kuti bhiri rapasa muparamendi?
Raakuenda kuimba hombe yesenati apa house inozoongorora, asi ivo futi ndonga vanozvitsigira vaikoko. After that watove mutemo. Unoonesa mitemo iyi kana mukasatongawo futi one day ichango kudya ivo futi. Saka tofanira kuchenjera izvozvo nekuti nyika ndeyamwari. Mwari ane mazuva ake anotipa panyika ipi kunge tichimirira vanhu tine mazuva atinawo futi zvakare.
Pane maya matanho here angatorwawo nevana veZimbabwe ekupikisa iro bhiri iro?
Handi ndivo vanosarudza kanhengo dzeparamendi dzipinde kana tinge tine masimba acho tinge takavamirira. Saka zvakuda kucherechedzwa kuti idzo nhengo dzeparamendi dzavanosarudza dzinomirira here zvido zvavo kana ndizvido zvavo kana zvido zvemisangano. Zvinonyanyanetsa munyika mapato aya anoda kunge achidzvanyirira vamiriri ava. Ndosaka muchiona inini ndinozvimirira ndega ndichiita zvandinoda panondidzinga. Vanhu venoti vanhu vasinganditi ndokuti ndava kungoendawo ndega ndozvinyora tsamba ndabuda. Asi mapato aya haana kana hanya nevanhu nemararamiro evanhu nenyika kuti nofanira kuenda ku chaakuda kuungonzi simba tinaro.
Vanga vari nhengo yeparamende yakazvimirira vachimirira dunhu reNorton muparamende Matemba Muliswa vari parunare neStudio 7. Harare vakambenge vamiswa basa vaJacob Mafume vakadzoka pabasa nezuro zvichitevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro wekuti gurukota rezvekutongwa kwematunhu pamwe nekanzuro yeHarare vasagadza mumwe meya pachigaro chavo sezvo kudzingwa kwavo nebato rePeople's Democratic Party paukanzura kwakanga kusiri pamutemo. VaMafume pamwe nevaive meya wemutare vaSimon Chabuka nevaive kanzura weBulawayo vaArnold Batirai Dube vakakwira kudare repamusoro vachipikisa kudzingwa kwavo nechikwata chePDP ichi izvo zvakasimbiswa nemutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Munamato Mutevedzi. Tabata vaMafume kuti tinzwe zvizhinji.
Mutongo wakabuda zviri right. Vakangobuda uchitaridza zvanga zviripo kuti tsamba yakanyorwa iyi yanga iri tsamba nhando, tsamba nje, tsamba yemusikanzwa, tsamba yemusarinya yekuda kubvisa Harare 1 mukuru weguta nekungonyora mwadhi munhu achingobvawo kwaanenge achibva. Takaona kuti hazvina kana nemusoro dare rakaona kuti hazvina nemadhiri vakauya vachitaiwa uyu ndi Harare 1 chaiye chaiye.
Saka izvi zviri kusiya papi kumiswa basa kwamaa maitwa muchipomerwa mhosva dzamaa muchipomerwa?
Dzimhosva dare redzimhosva idzodzo rakapera nekuti pachinguva chandaa ndabva pakanzuro pachinguva chidokodoko ichocho ndakaudza dare iroro raindipomera retribunal kuti aiwa inini handichisirika kansela ndangova munhu nje zvinova zvakapedza nyaya iyoyo. Asi iko zvino zvandadzoka tongoona kuti zvichafamba sei. Asi tiri kuindira mberi nekuti tiite zvinodiwa nevanhu tibvise marara tipe maservices tigadzirise izvo zviri kusosona maresidensi vange vachinge vagara zvakanaka ndo zvatinoda.
Saka madzokera kuhofisi nhasi here kana kuti muri kudzokera rini kana mava musati madzokera?
Aiwa tatodzokera nhasi kwanzi chinono chinengwe bere rakadya richidini richifamba. Saka tinotongotorova chikafu tiripo ukanonoka unowana chikafu chadyiwa kana chaora kana chabvisiwa panzvimbo. Kana watodzoswa nyaya dzemaresidensi dzakawandisa vanoda marara abviswe varoda kuti guta rinake. Guta guru remuZimbabwe rinofanirwa kunaka. Tirikugona kugadzira nyika yese yemuno muZimbabwe kana tikamaneja kurana guta guru reZimbabwe.
Musi kutarisirwa here kuti iyo vaJulai Moyo pamwe nekanzuro yeHarare vanogona kupikisa mutongo uyu?
Aiwa vapikisi kana kuti vakabvuma kuti varesva. Haungafurudzi nekupisa pamwe chete. Zvinhu zvavo izvi zvinoita kuti vanhu vange vachifunga kuti pane zvavanogona kuita. Aiwa magota avo akauya vakabvumirana nesu vakabvumirana nemutongo kuti aiwa tanga tiri wrong uyu ndiye Harare 1.
Muruku zoka kuhofisi wa mafume panguwa hiyo tiku ono gwaru rakaburi sana auditor general riku tipa paine kusafamisa kwe mari shakanaka mkanturu munoti
atito buzizo haru kutahura kuti pane mari zizina mari zidiko sipururu se mari sataka wana kupaku urumende satesina kumbobata zingwe mari zinungo nzitaka kuwa isusu mari zima roti wano kwa wana makontrakt weka mari zizunu zizinji wano kwa wana wari weka isusu atina chatabata atina chatunoona chakanga chakabuda imomo asi tinoziva kuti mari dziri kuuya dzichibva kuhurumende dzichinzi ndidze kanzuru dziri kudyiwa semushonga wemusana.
Avanga vari meya veHarare vakanga vambomiswa basa vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZPTU vaPeter Mutasa nezuro vakatambidzwa mubairo weFeb Elizabeth Valesky uyo vakawana gore rapera ra 2021 asi vakakundikana kuenda kuNetherlands kunoutambidzwa. Mubairo uyu unopiwa vatungamiri vevashandi vanenge varatidza ushingi mukuita basa rao munyika dzavo kunyange zvinhu zvakaoma sei vachizviisa munjodzi vachimirira vashandi munyika dzinotyora kodzero dzevashandi. Mubairo uyu wakaparurwa nesangano revashandi vekuNetherlands Red FNV muna 1991 senzira yekuremekedza murwiri wekodzero dzevashandi Febi Elizabeth Valesky weku El Salvador uyo aive nemakore makumi maviri nemanomwe paakaurayiwa muna 1989 nekuda kwemabasa ake ekurwira kodzero dzevashandi. Ngatinzwi hurukuro yataita navamutasa pamusoro pemubayiro wavo uyu.
Chatakanyanya kufambira kuuya munyika yeNetherlands nedzimwe nyika dzatichatenderera mumavhiki maviri atinawo muno muEurope ndechekufambira musangano mukuru unoitwa pakore mashanu ega ega weFNV kuno kuNetherlands. FNV mbatanidzwa wemapato ose anomirira vashandi munyika yeNetherlands. Saka vane kongresi yavo yavachidana kuti tionewo zvavanoita nekunzwawo zvichemo nezvinyunyuto zvevashandi nezvaari kuita vachigonawo kuno kuti nesuwo tigozvionawo nokudzidzawo kwavari. Asi chinhu chikuru chiripo kwandiri ndechekuti vakandipa mubayiro unonzi Febe Elizabeth Valesky Award.
Mungataurira pamusoro pemubayiro uyu, chii chakaita kuti munge muchipiwa mubayiro uyu?
Mubayiro uyu wakatorwa kune mumiriri wevashandi wakaurawa nokumirira vashandi makore apfuura kare kare and unopiwa vashandi vari kushanda munzvimbo dzinokumbunyikidzwa dzisingatedzerwi kodzero dzevashandi dzakaita senyika yedu yeZimbabwe vanenge vachimira nesimba kumirira vashandi. Saka pane gore rapfuura ndini ndakawaniswa mubayiro asi ndakandisina tindawana nguva yekuuya kuzondoutora. Saka vakaona zvakakodzera kuti ndiupiwe pacongress chinova chiitiko chatabva kuita zuva ranhasi.
Imi makwaniso here kunge muchiwana mukana wekutaurawo mamiriro akaita nyaya dzevashandi nemabasa muZimbabwe?
Ndawaniswa mukana wekuzivisa vashandi vemuNetherlands nevazhinji vakakokwa kubva nyika dzakasiyana siyana. Chinhu chikuru chandanga ndichitaura nezvacho ndechekuti vashandi vemunyika yemuZimbabwe tiri kumbunyikidzwa kodzero dzedu dzemubumbiro renyika hadzichateedzerwi kana tikanyunyuta pamusoro pezvinyuto tikada kushandisawo zviri mubumbiro renyika zvinoti tiramwe mabasa kana kupinda mumigwagwa techiratidzira techiedzawo kuchema kuti mwana asingacheme angafira mumbereko. Hurumende iri kushandisa mauto nemapurisa kuti vatimbunyikidze nokutirova nokutisunga vachitivharira mumatorongo zvinova chinhu chakachamadza nekushungurudza vashandi vose pasi rose kuti hurumende yemunyika inonzi yakasununguka ingabata vanhu vayo senhapwa kudaro nemhaka yei.
Avanga vari vaive mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vari parunare kuAmsterdam Netherlands neStudio 7. rezveutano rakadzivisa nezuro kuti hakuna munhu akafa nedenda recovid-19 uye vanhu makumi masere nevana kana kuti 84 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wekare. Kusafa kwevanhu kwakaita kuti uwandu hwevanhu vafa necovid-19 munyika urambe huri pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi matanhatu kana kuti 5,416. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga vakakwira kusvika pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvinomwe zvine makumi mapfumbamwe nevana kana kuti 247,094. Vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana manomwe nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe nevashanu kana kuti 5,749,905 vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 nyika yose. Tarisa zviri munhau. Nepenyure ZBC ine musoro wenhau unoti zvikoro zvese zvepamusoro-soro, mauniversity nemacollege zvichavharwa kuitira kupa mukana kuchirongwa chekuverengwa kwevanhu cheNational Census chiri kuitwa mwedzi uno. Bepanhau reNews Day rine musoro wenhau unoti murayiridzi wenhabvu Gaetano Tembo akamiswa basa nechikwata chaairayiridza cheSuper Sport United chekuSouth Africa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mazuva sei vashamarara yezestudio zeveni. Kwakadiri kwamuri kwezematima nenyika ane ndotaura zvamundiripatimbisa po. Tiri kurarama iri tomutomu, kurarama kwacho kwakaipauko. Ndichinzwa imazhoko ndoona kupe waijoina TCC waijoina nemwoyo wose here. Mudatidi futi unozofana Monzora kuvhiringa pati nekuti Kupe naMonzora vanovhiringidza pati, saka Kupe uyu ngaabude pachena kuti wajoine pati nemwoyo wose here. Haadi kuzovhiringidza mukoma yavo kuti asapinda kuti kune vanovhiringidza, kune vanovhiringidza tiwa nanovhiringidza semavhinga vakaita futi Tsvangira yapo vakamuvhiringidza svika mudhara wedu afa. Saka vasidi kupinde itumwa futi ngezano PFL kuti vavhiringidze. Saka Kupe ngaamire pasteji ataure chokwadi chake kuTCC nekuTCC haisi pati yeutsotsi, ine zvinhu zviri pachena uye futi akuwara. Tiri kushungurudzika kudzinjamisa ngavapinde panyanga tione kusununguka, ngaapinde mukomana tione kusununguka, tisiye kupiswa kuti arwadziwa.
Tomboti vanhu vanode kubatana, haabatani izvozvi. Anhu anofanira kubatana kana tavhota mupurete. Ndo panochizooneka kuti okay namba yachamisa haina kusvike 50%. Saka waona kana kuti 20% ndo panozonga pakuti zvino zvinonga anhu ngaabatane batani. Kwete izvozvi izvi is too early, it's a trap. Hamuzvioniwe zvimwe zvinhu zvinode kukurumidzawo kuona. Tichataura sori manje manje uno makaroera ndokunozvikuroera kwaitika apapa.
Magadi ama vadikano, ini ndeitwa Mukuma Sinus ndiri paSouth Africa paPort Elizabeth Patens Line. Zvokwadi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Chikonzero nemhaka nechekuti kuno kuSouth Africa takungotya nekuti tinongozwa kuti kuchauya mhirizhonga, munofanirwa kuenda kudzimba dzenyu. Saka hatichazivi nekuti kuti tiinde kumusha tinotya zvekuti tinosvika tichitambura, hatina kana chekusvika tichiita. Saka tinokumbirisawo zvaidi kuti demwari atizarurira mukomana apinda hake pamwewo kuda zvaitawo zviri nani. Ndo panongori nekuchema kwedu nekuti kunhu kuno kwatakatogara hatitodiwo. Tinotodawo kutoshandirawo munzvimbo medu, munyika medu matakaberekerwa, asi nesitiuesheni ndiyo inotidzinga. Saka demwari vatitungamirira vatikomborerawo mukomana apindawo agonawo kushandura zvinhu. Ndatenda hangu.
Pamusoro wevabereki, nevatereri kumuonsi makatere kutaula chidiki nana chidimpu nininzo ja master ndogara kuchipingi ndokwanogara ikoko nonzo kudzika chipingi mudunhu rejika toma ndogara iye zvindiri musouth africa kanokurasimubiri kuda ndichidi kutaura tingangoenda zvedu kovhota hese zvamunoreva kuti tiuye kovhota basi zvinhu zvatina zvinonetsa bosi sometimes ungazvitaidza zvimwe zvinhu zvakangofanana bosi maungokuenda movhota funa movhota futi pasine chiyo nokuvhota zvangoonekwe nambona chinanambona chinenzi handiyopi futi haifani kutairwa nambona zvanonga zvakangofanana zvimwe sometime isu kumba totokude ndotototogareko totoi kuno kuti todzoka kumba because kumba hatingodi kubvako kumba kwedu totokuda zvisingaiti but nhamo ndeyatokutisa zvikuramba zvingambotsvaka tsvaka totodzoka tomboona kumba todatodatoda tatenda zvangu
dedurei zvokuzonotorana nanakupe zvinaikupe munovadii naikupe naikupe havasi vanombowedzera namba kuna chamisa vanhu varipo munovadii naikupe wai musingadzidze lesson guys wai musingadzidze lesson kuti naikupe vakanyanganya chamisa kusvikira vanhu vadhumana musoro vaitana sei vadii vadii pache zvimwe vatora futi mavadzosera mumba imomo munovadii mumba imomo vachatanga vasiyei muone vachatanga muchachema nawo maikupe ivava muchachema zvenyu nawo maikupe nokuti chavari kudaka vari kuti aiwa ndichangue hangu ndongogara ndabasa nechigaro kufamba kwenguva 1 day 2 days 3 days vachatanga tindoda chigaro ndakauya muno ndikazokuvhoterai ndikazoini ndikazokini zvakawanda wanda zvavanenge vakutaura nezvamaikupe vedu eregedzai maikupe vanhu varipo vari kuvhota vanhu varipo chamisa ngaafanira marezevha vanhu vasavhundutsirwa vanhu vasavhundutsirwa nezampiyo kuti onai apa munozotakaurejestai mukasarega kuvhota apa munozodai nese takambovhundutsirwawo I remember tichiri kunotoni ndichigara mukembi takambovhundutsirwawo naonanafsanchaji vachiitinhu zvamanyore saizvo zvinhu zvamuchatonovhotera mukarega tichikuoneka makamera nezvavanoita vanhu vezampiyof izvozvizvo hatidi kujutwa mani
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika rakaburitswa nezuro neboka reBureau of Labor Statistics riri pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu muno muAmerica kana kuti inflation rinoratidza kuti mitengo yezvinhu yakakwira nezvikamu zvisere zvine zviga zvishanu kubva muzana kana kuti 8.5% mumwedzi wakurume gore rino zvichienzaniswa nakurume wegore rapera gwaro iri rinoratidzawo kuti mitengo yezvinhu yakakwirawo nechikamu chimwe chine zviga zviviri kubva muzana kana kuti 1.2% muna kurume gore rino zvichienzaniswa nakukadzi wegore rino zvinhu zvinonzi zvakanyanya kukwira mitengo zvinosanganisira mafuta ekufambisa dzimotokari zvekudya pamwe nepekugara mutengo wemafuta unonzi uri kuwedzerwa kukwira nekuda kwehondo yerussia neukraine muzinda wewhite house pamwe nedura renyika refederal reserve vanonzi vari kumboedza kubuda nezvirongwa zvingadzikamisa mitengo yezvinhu kana kuti kudzikamisa inflation muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica tabata muzvinafundo Elliot Masocha vanoenyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vari zvakare mudzidzisi mukuru wezvemabhizimusi paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica
ndinoona kuti ichokwadi chizere tichitarisa isu zviri kuitika kuukraine iri kurwiswa nerussia zvichibva zvazokanganisa mafambiro ari kuita zvinhu zvinotengeserana vanhu pamwe chete namasanctions zvirango zveupfumi zvakapiwa russia zvinobva zvakanganisa kufambidzana kunoita mabhizinesi zvinobva zvakanganisa upfumi kwete hweamerica chete asi hwenyika dzepasi rose saka gwaro iri igwaro rinofanira kutambirwa chaizvo kuti vanhu vaone kuti zvofambiswa sei nokuti zvitarisa zviri kuita Russia inenge iri kuda kuzama kuenderera mberi nokurwisa Ukraine ufumi huchiramba huchingoshata zvekare asi ichokwadi chekuti mitengo iri kukwira kwete muno muamerica chete zvekare maonero angu ndokuti mitengo icharamba ichikwira zvinoreva kuti vanhu tose pasi rose muamerica kuzimbabwe kupi tinofanira kuona nzira dzokukwanisa kupedza dambudziko iri zvakanyanya kuti kukurudzira Russia kuti imire zvairi kuita izvo nokuti mukore uno hausi wokuti tingapedzerana nokurwa isu takapiwa mutauro wokuti nechitaurirana
tiri kuonawo mugwaro irori Professor Masocha mitengo yezvinhu yakakwira ne 1.2% kubva muna February kupinda muna March tichitarisa nemashoko amuri kutaura iwaya pane tarisiro here yekuti mwedzi uno watave waApril zvinhu zvingashanduka
handikoni pane tarisiro yekuti zvinhu zvingashanduka nokukasira nokuti ndiona sokuti kunotova kutanga kwokukwira kwezvinhu saka kushanduka kwazvo kunogona kutora nguva nokuti tiri kuona kuti mafuta ana petro naana diesel awo haasi kudzaka nokuti kusadzaka kwavo ikoko kunotitaurira isu kuti zvinhu izvi zvicharamba zvichimeta zvekare tiri kuona kuti Russia haisi kudzora mwoyo wayo inenge iri kutotangazve kuunganidza mauto ayo kuti ipfuurire mberi saka hondo iyi pairi pakaipa chaizvo kunyanya nyaya dzepfumi hwenyika kungava hweamerica kana hwepasi rose nokuti Russia icharamba ichivhiringa ufumi hweukraine noufumi hwayo huri kuvhiringika zvekare pamwe chete nokuvhiringa ufumi hwepasi rose
tichitarisawo zvinhu zviri kunzi zvakwira mitengo zvakanyanya muno muamerica pane zvakaitawo sezvekudya pamwe chete nepekugara izvi zvinozobatwawo sei pakukwira kwemitengo apo
izvi zvinobatwa chaizvo nokuti kana tikatarisa isu mafambisirwa anoitwa ufumi hwenyika hwakabatana noufumi hwepasi rose saka zvinoreva izvo kuti kana mafuta akakwira kuita bhizinesi yatinoti cost yokuita bhizinesi yei inenge yakwirawo zvekare kana munhu achinge aine dzimba dzake dzaari kurendesa kuenda kudzimba idzodzo kana kugadzurudza dzimba idzodzo kana kuvaka zvekare dzimwe dzimba zvine zvaakumudhurira zvinozoita kuti adhurisirevo vanhu vanenge vachibhadhara rendi saka zvose zvakabatwa pamafuta iwayaya ari kutadza kufamba kubva muna ana rashiyako nezvimwe zvakawanda wanda zvekare mafambiro ari kuita zvinhu yatinoti supply chain yei hazvisi kufamba nokukasira
tiri kunzwawo kuti mutungamiri weamerica vajoe biden vaburitsawo mashoko ematanho ari kutorwawo nehurumende yavo mukuedza kudzikamisa mari dzinoshandiswa nemhuri vachiti zvingangobatsirawo kugadziridza zvinhu munoona zvichibudirira here
zvinobudirira pava nenguva yakati rebei nokuti zvirongwa izvi zvirongwa zvikuru zviri kutotanga zvekare zvirongwa izvozvizvi zvokuwedzera mainterest okumari vanotengeserana mari vaya vaya saka hazvizvi zvinhu zvokuti tingatarisira kuti zvingakwanisa kunge zvichibudirira ramangwana kana kusvira mangwana zvekare takatarisa kuti mvonga mvonga dzapasi rino rese hadzina unoziva kuti mangwana dzichaita sei panogona kuuya mubvongabvonga
avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vanoenyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vari zvakare mudzidzisi mukuru wezvemabhizimusi paDeVry University vari parunhare kuOhio muno muamerica nestudio 7 pera rakaitingotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi dare reparamende iro rine nhengo dzezanupf dzakawanda rakavhota richitambira patriotic bill iro rakanangana nekuti ive mhosva kune zvizvarwa zvezimbabwe zvinenge zvashoropodza kana kutaura zvakaipa pamusoro penyika yazvo meya veharare vakambenge vamiswa basa vajacob mafume vanodzoka pabasa zvichitevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro nemuvhuro wekuti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vajulai moyo pamwe nekanzuro yeharare vasagadza mumwe meya pachigaro chavo vaive mutungamiri wezimbabwe congress of trade unions kana kuti zctu vapeter mutasa vanotambidzwa mubayiro wefeb elizabeth valeski uyo wawakapiwa gore rapera nesangano revashandi guru rekunetherlands refnv tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau Kana mchida kutitumira tsamba bosha, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini dini Jonga Kandemi ndiri mu Washington DC ndichiti muswera zvakanaka vateereri.